vakauya vanhu vachango pedza kudya kumaraundi 7 ndobva ndanzwa alamu yepanze ichirira kureva kuti pane munhu anga achifamba panze. Saka pandakavhura keteni ndichitarisa ndopa ndakaona paine varume 4 vachinge vakavhara fesi dzavo nezvimaheti zviye zvinenge zvichaunge zvakaboorwa pamaziso. Two vacho ndovanga vane pfuti, two vacho akanga ane dombo chana chidhinha chaakasvika achimhanya kunotema mota. Achitema mota anga ari pasaidi pake achikanda chinhu chaibvira mumota chichiputika. Ndobva vapwanya rimwe hwindo nechisimbi chavakasiya mumota imomo. Ndobva rapwanyika hwindo riye ndobva vakanda futi zvinoputika. Ndobva vapwanya rekumashure ese mahwindo ekusaidi kwavaikwanisa kunosvika. Saka ini pavakapwanya hwindo rekumberi nerekumashure ndandichakatarisa nepahwindo still in shock kuti is this really happening. Then ndobva ndakazovhara keteni riyaiyi. Ndobva vakanda chinhu pahwindo but chinhu hachina kupwanya hwindo, chakarovera pahwindo ndopachadonhera pasi. Handina kuona kuti chii. Ndobva ndakachitora ndobva taenda kune imwe room. Tasvika kune imwe room umwe ndobva akasvedzera ari panze papo kuti hapana munhu ari kufanira kubuda mumba imomo. Then ndokuchizoona muroom umeema ane moto kureva kuti vanga vakanda futi moto muroom iyayi yatakange tiri.
Saka makazokwanisa kubuda sei muimba yanga yakubvira iyi?
Hatina kuzoona kuti kubva kwavo vakabva sei asi vanhu vemucommunity muneabout ndovakazomhanya vakuuya vachivhuzovhura rimwe dhoo reimwe entrance nekuti ndakange ndava kutya manje kuti ndikanobuda neimwe entrance vanouya vobva vatitambira ikoko vatipfuura sezvo vakanga vakabata pfuti.
Saka moto uyu wakakwanisa kudzimurwa here nevanodzima moto?
Mota yakatongobvira kusvika yapera yega chatongo vachidemhe. Then imwe room yacho vanhu ndopa vaizotora nemabhaketi vachidira mune imwe room.
Saka munofunga kuti ndiani vakadai vakaita izvozvi zvekupisa imba yenyu nemotokari?
Hai, ndiri kutongofungidzira vanhu vana munangagwa because ndo vanhu vakanga vachidharasa kubva gore rapera vachikunditeera kusvika pakundisunga paya ndisina nyaya. Saka dzinenge dziri nyaya dzokuti ndiri kufunga kuti vanenge vaida kuenza kuramba vachityisidzira sezvaakabva kugara achiita nekuti masvondo apfuura aya vaingova vachipaka mota dzisina manumber plate ipapo pambapo. Ndikatombozvitaura kuti mota dzawandisa dzisina maplate dziri kuuya pambapo.
Saka izvi zviitiko izvi zvinokusiya ipapi tichiona kuti mune nyaya dziri kumatare dzinokwana kuita mbiri.
Zvazvinoita ndezvokuti ukange uchitoitira munhu zvinhu zvakadai kureva kuti uri kutobvuma kuti hauna nyaya, hauna defense. Saka uri kuda kuedza kushandisa maintimidation tactic. Saka inini handisi kumbozviteedzera zvavo izvozvozvo instead yekutoti zvindityisidzire zvinenge zvichitosimbisa kutoratidza kuti ah. Saka nyaya yandakatotanga iyi itori nyaya ine musoro instead yekuti vaende mumamerits yenyaya zvoo kuto violence and intimidation. Saka inini hai notcount by izvozvo tichangoenderera mberi sematangiro atakaita kusvika nyaya dzacho dzagadzirisika.
Asi hamusi kuona here kuti muri kuisa mhuri yenyu munjodzi vamusengezi?
Ndizvozvo, I'm actually taking measures dzokuti ndivange vari safe dzandisingakwanisi kunge ndichitaura ipapo. Asi I'm taking those measures dzokuti vange vari safe. Inini I will be very much around to continue with the struggle yacho asi mhuri chero yaenda panenge pari safe.